muzuva ranezuro National Standing Committee yedu yakagara pasi ichirangana kuti tisimbise gadziriro dzedu dzekupinda musarudzo dzematongerwo enyika. Saka rakaungana dare reNational Standing Committee kuti panofanira kuti paziviswe kubudikidza negwaro ratinoti iro recandidate selection template rinenge richizotibatsira nemitemo negwaro kana kuti direction inotizivisa kuti vanhu vachazvifambisa sei kuti vasarudze kuti vazova vamiriri vedare reparamende kana kuti kumakanzura. Saka izvi tazvizivisa nhasi kuruzhinji rweZimbabwe runotsigira bato redu renzisi pamwe chete nevateveri vedu vanenge vaine shuviro nechinangwa chekuti vave vamiriri veruzhinji mudare reparamende nemakanzura.
Vadzikiti, takaona bato renyu reZANU PF rakatopedza nezveurongwa hwekusarudza vachange vachirimirira musarudzo. Muri kuonawo sei zviri kuitwawo kune mamwe mapato?
Isu sebato riri kutonga reZANU PF tinotungamira pane zvose. Takatotungamira kutsara makandidheti achange achimiririra madhorobha reZANU PF maelections mwaka uno we2023. Zvakaonekwa nenyika yose tichitinhira. Tinozoona kuti vanoteera mashure vanotiperekedzawo munhau idzi ndoko vaakutsvagawo kuti vangamirirwa senevamiririri vakandidheti avo. Asi tiri kuona kuti varudza vezvavavo vanenge vakatirongetei pamusoro pekuti vakamboendawo mucongress yakasarudza mukuru wavo. Vane mastructures aripo kavazira vachiti kune national council yakatogara ita template yekuti vatangazenge vachishara sera dzakiririra mumaconstituencies mavo. Zvinoratidza kuti zvine oda. Saka zvavo zvinenge zvakatijekei. Saka titokuvashuvirawo kuti ayo vanhu ndiva vanyika ndiyoi vaivaitawo zvokuti tiwanawo zvinotikukidza zvakasimba neelection yatiri kupinda yo 2023.
Ndodzoka kwamuri vaguta, tinonzwa kuti urongwa hwenyu hwekusarudza vachamirira bato hune masteji matatu anoti nomination, moita consensus. Paconsensus ipapo kana pakundikana kubuda nechinhu mozoita maprimary elections. Muri kuratidza demokrasi here apa?
Hongu, ndinotaura sekudaro kuti tiri kuratidza utongi hwegutsauruti demokrasi. Regai nditaure ndichiti mukoma jonga, isusu sebato reNDC tiri bato rine bumbiro remutemo. Gwaro ratiri kutaura nezvaro richatibatsira kuti vanhu vachasarudzwa sei tinozvitora mubumbiro remutemo, zvinhu zviri muconstitution yeNDC. Saka zvamabvunza ndinoti hongu zvinhu zvinoratidza utongi hwegutsaruzhinji nekuti tiri kutungamirirwa neconstitution yeMDC.
Vadzikiti, munoti ine urongwa hwaziviswa navaguta huchashandiswa nebato ravo kusarudza vachamirira bato?
Maonero angu ndokuti panomination apa yese vakanaka, tofanira kuziva kuti ari kuda ndiani. Vanhu vaese vakamaCV yavo soiswa nomination ari kunomination zvekuti iprocesi itiyo nomination yekuti munhu anotozvinomineta yega kuti ndaakutoda. Vanhu vanomboita kavheting anoitwa hazviti pachena pamatauriro avaita, vangoti mune nomination inoita teti. Saka dziprocesi nomination yacho iyoyo haisi pachena pamatauriro avaita. Andi sekendi prosesi yematauriro econsensus iyo iyo haisi democratic iyo. Hakuna itonzi democracy paconsensus, haina vanhu mukati mayo asi kuti ine munhu mukati mayo. Pamusoro pekuti vanhu vaviri ndovachagara pakana vatatu vekuti iyo dzika kuti yokwira ko vanhu zvavakuda ndezvipi?
Iyo vaguta hanzi madii kungonanga kumaprimary elections pane kumbotenderera muchiti consensus nenomination?
Kete, ndofunga pane pasina kudzisika mukutsanangura kwatanga tichiita. Tiri kuti isusu vanhu vari kuenda kumaprovinsi kunosarudzwa ndokunoitwa manominations. Asi tiri kuti mukuitwa ikoko zvinhu zvaitsika mubato redu reMDC sekutaura kwandaita kuti tiri kutevedzera constitution, bumbiro remutemo reMDC. Chinhu chinonzi consensus handi chinhu chitsva, itsika yatakabva nayo kubva mugore ra2005 kupinda maelections tichifomwa semusangano.
Vadzikiti, kuZANU PF takaona kuchiita mapisha-pisha kunyange makaita urongwa hwemaprimary hwamuri kuti ndo hwakatwasuka uhu. Musiyano uri papi nezvimwe zvamuri kushoropodza izvi?
Musiyano uri pakuti simba rohwe riri mumvura. Candidate must be chosen by popular consent of the vote. Ndo pane musiyano ipapo.